Vateereri veStudio 7 vakawanda vakaita samuzvare tendai nyakurumbwa. Vati vanofara zvikuru kuti chirongwa cheStudio 7 chiri kupa veruzhinji mukana wokunzwa nyaya dzisina divira dzakarerekera uye dzine udzamu.
Studio 7 inepfuriro yakanaka chaizvo. Inotipa zvinhu zvemuno muZimbabwe zvakasiyana-siyana.
Mwa muteereri weStudio 7 vaMoses Kumbweya vanogara kuBulawayo vati chirongwa cheStudio 7 chakanaka zvikuru asi hachisi kusimbisa nyaya dzekuita tsvakiridzo dzine udzamu kana kuti investigative journalism.
Munguva ino yatiri yamasisa 20 years yauya nguva yakanaka tine vamwe vatepfenyuri veAl Jazeera vatipa chiitiko cheGold Mafia. Zvinhu zvinotibata chose kuti kana dzimwe nhepfenyuro dzekunze kwenyika dzichikwanisa kuongorora uori kuti hupere nekushungurudzwa vanhu veZimbabwe, ko idzo nhepfenyuro dzinoshandira munharaunda dzedu, ko sei vasingazvionewo, vasingaite iye atinoti ongororo yevatepfenyuri, inonzi investigative journalism.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati Studio 7 yakashanda zvakasimba makore makumi maviri apfuura kuudza vanhu nyaya dzinobata kodzero dzavo pamwe nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Studio 7 yapa vanhu vanogara vari marginalized, vanodzvanyirirwa voice rekuti vakwanise kunzwikwawo nyaya dzavo.
Izvi zvatsinirwawo nemutauri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere.
Studio 7 inepfenyuro inobatsira macitizens zvakanyanya nekuti panhau yezvinhu zviri kuitika munyika, nyaya dzesarudzo, nyaya dzekodzero, nyaya dzekutongwa kwenyika. Tinoziva kuti muZimbabwe ZBC haibuditse zvizere zviri kuitika munyika, saka zvinenge zvakanaka kuti dzimwe nepfenyuro dzikwanisewo kutaura sezvinoita Studio 7.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vatiwo,
tinokutendai namabasa imbiri akadai nokuti munoziva soruzi takaita chifocho kuti takatapwa nemamwe marudzi tikashandisirwa zvivharo zvakaita sendimi. Tingatora somuenzaniso ndimi yechirumbi yokuingirendi uko yakauya muno ikashandisiwa pane zvose zvaiitika mukurarama nehurumende dzavapambepfumi vadzvanyiriri. Pavaitaura zvinhu zvavo, rudzi rwedu harwaiziva nokunzwisisa zvazvaireva. Saka ndo chakava chinhu chikuru chokuparadza rudzi ruchitasva matunduru.
Mibvunzo yatatumira gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mubazi ravo vaNick Mangwana yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo, asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati havo
vazhinji vanoenda paStudio 7 kuti vanzwe zvinotsoropodza nyika, asi zvinofanira kutatanurwa nguva dzese. Saka ini ndinongotenda mukana iwoyo wekutatanura nekutsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti zvinhu zvinenge zvakamira sei.
Valoid Damba, mutauriri wemutungamiriri webato reMDCT vatiwo,
vanonamata rambai muchinamata muchikomborerwa naIshe wedu Jesu Kristu. Ramangwana richanaka nekuti akaya kuzofira matadzo edu kuti tigare zvakanaka. Chepiri, ndinotenda Studio 7 kuti munoramba muchitipa mukana wakada kutaura nevanhu veZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezvoburitswa kwemashoko varashwit Mukundu vati dai pasina kuparurwa kwechirongwa cheStudio 7 vanhu vazhinji vasina chavari kuziva pane zvinenge zvichiitika munyika.
Dai pasina nhepfenyuro dzakaita sana Studio 7, Zimbabwe dainge iri murima. Studio 7 yabatsira kuti vanhu veZimbabwe nevari kunze vazive zviri kuitika mukati menyika, vanhu vazotora matanho kana kuve nepfungwa dzinenge dzakaumbwa kuburikidza nekuziva zviri kuitika mukati menyika.
Studio 7 inotevererwa nevanhu vakawanda muZimbabwe pamwe nekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.